position inongoramba iri imwe chete yekuti chiri chikumbiro chete tatichiti employer wedu ave anokwanisa kugadzirisa kusawirirana uku nenguva ishoma tichikwanisa kuenda kubasa tichiti awane kuridzira mari dzedu dzekuendesa kubasa but naizvozvo sezvo vanenge afunga kuchiendesa kumatare vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita but kungovazivisa kuti izvozvo hazitidzosere kumabasa kana tichiringori incapacitated kana tii tichiri incapacitated kuti mari yekuendesa kubasa kwacho inenge dzisina saka nyange kuzoendesawo makoti kana kusatiendesa ivadzozitipe mari yekuita se yekuendesa kubasa so naizvozvo tinechikokurudzira employer wedu kuti arivise nzira yekuona kuti kusawirirana kwagadziriswa sei kudzokera mubasa mune zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashandirwi vano vehurumende vari kuti vana chiremba havasiriwo vangatara mari dzavanofanira kutambiriswa nekuti vashandi uye vamwe vacho vachitori vana vechikoro zvekuti vanofanira kunge vachiteerera zvinotaurwa nehurumende. Munoti?
Isu tinoti hurumende inofanira kuona kuti mushandi wega wega anoenda kubasa achishandira hurumende ari ine rightful state of mind yekuripota kubasa mune zvakakwana which means financial status yake inenge iri well catered for nehurumende. Saka naizvozvo kana yakuita mitemo yekuti hatifanira kunge tichistata mari dzatinofanira kukwanisa tichiwana izvonokuti inenge ichiri kumiririra vanhu here ichiri kumirira vashandiro hayo kana kuti haichida kuti vashandi vauye bhavhozi panapa chatinongokumbira kuti tiwane rukwaniso rwekuenda kubasa tinoda kutiwo mari dzedu dziite se dzive dzinoendera dzive dzine simba rekutenga nekuti pari zvino dzairodwa neinflation.
Saka mune tarisiro here yekuti muchagara zvakare pasi nekukasika nemushandirwe?
Chinovimba kuti employer akauya akatipowo zviri nani zvinokwanisa kuti tiendewo kubasa tinoenda kubasa nezvakanaka.
Zvii zvamuri kuda imi zvamakasvitsa kune hurumende zvairi kutadzawo kupai?
Isu takaita request yekuti tinoda kutiwo maallowances edu areview achienderawo necurrent interbank exchange nekuti kubva paita musiyano wa TGS yaranga tichiluza value nekuda kweinflation naizvozvo mari yange yakuluza value pakutenga. Saka tati tichitocomplain tichitomagrievance tichiti zvone dai hurumende yaonewo nzira dzechichirerutsiwa masalaries edu kuti aone kuwa nesimba rekuti ati